Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri chikunguru 13, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 dzichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kubayiwa nhomba kwevanhu kuri kuenderera mberi munzvimbo dzakasiyana-siyana vamwe vachiti vari kukwanisa kubayiwa asi vamwe vachiti vari kutadza kubayiwa nhomba mushure mekuswera vari mumitsetse yakareba. Hurumende yaudza masangano akazvimirira oga mumasvingo kuti haina chinangwa chekuvhara masangano aya asi kuti inoda kugadzirisa ukama hwayo nemasangano ose. Imwe kambani yemachina inonzi yapiwa mwedzi mitatu yekuti inge yagadzirisa matambudziko ari kunetsa pakambani iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Baiwa nhomba kwevanhu kuri kuenderera mberi munzvimbo dzakasiyana-siyana muBulawayo, vanhu vakawanda vachiti vari kukwanisa kubayiwa pasina dambudziko asi vamwe vachiti vari kutadza kubayiwa nhomba mushure mekuswera vari mumitsetse yakareba. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Ongorore yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti kunyange hazvopange paine mitsetse panzvimbo dziri kubayiwa veruzhinji nhomba, vanhu vange vachibayiwa pasina zvimhinga mupenyu zvakawanda. Mumwe wevabayiwa paCity Hall, vaShadrack Mudenda, vati vakwanisa kuita izvi vasina kumira mumitsetse kwenguva yakareba.
Chabayiwa zvakanaka naka ndiri pano paCity Hall, kungomira nguva shoma wobva watopedza wogadzirisa wopiwa kadhi rako. Hakuna chakakanaka kuti munhu agara akazvizivirira pachure cheCovid pandemic.
Asi mudzimwe nzvimbo muguta reBulawayo, vanhu vanonzi vari kumira mumitsetse kwenguva yakareba, vamwe vachinzi vari kudzokera kumba vasina kubayiwa nhomba sezvo nhomba idzi dziri shoma munzvimbo idzi. Kutanga nezuro, chirongwa chekubayiwa nhomba ichi chakavhurirwa kuvanhu vose uye vakafanobata chigaro chemukuru wezveutano mudunhu reBulawayo, Dr. Welcome Mlilo, vaudza Studio 7 kuti pane vanhu zviuru zviviri nemazana masere nevatatu 2803 vakabayiwa nezuro chete. Dr. Mlilo vati havakwanisi kutaura kuti vanhu vangani vabayiwa kusvika pari zvino, asi dunhu reBulawayo rine urongwa hwekubaya vanhu vanosvika zviuru mazana mana kana kuti 400,000. Svondo rapera, hurumende yakatambira nhomba dzeSinovac mamiriyoni maviri idzo dzinofanirwa kuendeswa kumatunhu ose. Nhomba idzi dzakapinda munyika panguva iyo vanhu vakawanda vatadza kubayiwa nhomba kunzvimbo dzakatarwa sezvo dzaive shoma kana kushayikwa zvachose. Mune imwewo nyaya, mukuru wesangano reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti vanotsigira urongwa hwehurumende hwekuti veruzhinji munyika vabayiwe nhomba. Asi vaZakaria vati nyaya yekuti zvinzi varimi vane umbowo hwekuti vakabayiwa nhomba ndivo chete vanganzi vakwanise kutengesa chibage kuGMB inogona kuvhiringidza zvikuru urongwa hwevarimi.
Mwaka wokutengesa unotangira kubva kunana May, tikati May, June, July, patinonobata August vanhu vanenge vopendera. Iye zvino tiri muna July, kureva kuti mwedzi unouya vanhu vanenge vochipedzisa zvavo zvine zvasara. Saka kuti tisavhiringa urongwa hwevarimi iko zvino, dai tapfuurira tichiti uku vanhu vari kubayiwa, uku vanhu vari kugeza maoko, vari kupfeka mamasiki avo zvakanaka kana kumira vakatarangana, izvozvo zvinoita kuti tisavhiringa kana kukanganisa urongwa hwemarketing hunova ndo hunoraramisa tichienda mberi.
Vachitaura munguva pfupi yapfuura pamusangano wavakaita paChivu District Hospital, mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vakati varimi vanofanirwa kuratidza magwaro avo yekuti vabai wanomba kana vachienda kunotengesa chibage kuGMB. Dr. Mangwiro avo vanoyo mumiriri wechikomba West mudare reparamende vakati vakuru vakuru vehurumende munzvimbo iyi vanofanirwa kuona kuti izvi zvatevedzerwa. Taedza kubata Dr. Mangwiro kuti tinzwe kana mashoko avakataura aiburitsa pamire hurumende sezvo vakataura mashoko aya pamusangano webato ravo asi nhare mbozha yavo yange isingadavirwe. Taedzawo kunzwa kubva kumutauriro webazi rezveutano vaDonald Mijiri asi nhare mbozha yavo yange isingapinde. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga avo vanoyo gurukota rezveutano vave nenguva vachitaura mashoko anorerekera pakuti veruzhinji vachamanikidzwa kuti vabayiwe asi hurumende haina mutemo wakadaro. Mashoko akaburitswa nehurumende nezuro anoratidza kuti vanhu mazuro zviviri nemazana matanhatu nemakumi mashanu nemumwe chete vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Hurumende yakazivisawo kuti vanhu vafane COVID-19 kusvika mukupera kwezuva nezuro vange vave zviuru zviviri nemazana maviri nemakumi matatu nevatanhatu 2236 uye vabatwa nechirwere ichi vainge vave zviuru makumi manomwe nemazana mana nemakumi maviri nevatanhatu 70,426. Vanhu vakabaiwa nhomba yekutanga kusvika nezuro vainge vave zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nezvitanhatu nemazana matatu negumi nevaviri 926,312 uye vabaiwa nhomba yepiri vainge vave zviuru mazana matanhatu nezvishanu nemazana mashanu nemakumi mashanu nevatanhatu 605,556. Uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichaburisa zvayakawana muongororo dzaitwa nhasi munyika yose. Zimbabwe ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 avo vanove zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika senzira yekumisa kupararira kwecovid-19. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Hurumende yaudza masangano akazvimirira oga mumasvingo kuti haina chinangwa chekuvhara masangano aya asi kuti inoda kugadzirisa ukama hwayo nemasangano aya kuitira kuti munyika muve nebudiriro. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamusangano wapindwa nemasangano ose akazvimiririra anoshandira mudunhu remasvingo, Provincial Development Coordinator vemasvingo Dr. Jeffra Sakupwanya vati hurumende haina chinangwa chekuvhara masangano aya asi kuti inoda kuti ishande nawo zvakanaka pasina kufungirana. Vati musangano uyu waitirwa kuti vapedze runyerekupe rwekuti hurumende iri kurwisa masangano aya ichiapomera mhosva yekuti hazvina baturo uye zviri kunze kwemutemo.
Takana ma NGOs aya kuti auye tigadzirise mashandiro ayatinoita tose kujekeserana nokusunga ukama huripo pakati pehurumende nema NGOs vedu. Saka ndozvaitika nhasi. Zvaiitwa pasina kutukana kana kudini asi vanhu muchivajekesera zvinangwa zvehurumende vachionawo zvokwadi kuti okay ndo kuri kuenda hurumende. Vision 2030 tataura kuti ndo toda kusvika upper middle income economy. Saka semapartners edu anosupplement our programs ngawaaligne maprograms avo nemaprograms ehurumende is clearly explained NDS one.
Vasakupwanya vaenderera mberi vachiti masangano aya anofanira kuita basa ravo zvakanaka achitevedzera mitemo yenyika uye achinyorera matsamba ekuwirirana nemapazi ehurumende munzvimbo dzaanoshandira. Vati masangano aya haafaniri kupindira mune zvematongerwo enyika asi kudzidzisa vanhu kodzero dzavo.
Ini ndinoona sekunge shamwari dzedu idzi dzahwisisa chinangwa chehurumende endi tawaudzawo kwekuti uku hakutambigwi, handi kwenyu, dzokai pabasa renyu rekusimudzira upenyu hwevanhu kumaruwa. Ndaona ini hangu ndaona sekunge wanzwisisa.
vachitaurawo pamusangano uyu mutevedzeri wasatigara wemasangano akazvimirira munyika enango mumasvingo amai Joyce Mhungu vataurawo nhunha dzavo vakaudza hurumende kuti isanyanyopindira mashandiro avo sezvo vane basa rekuvadziso revanhu pamabasa ose anoitwa nehurumende munyika amai Mhungu vaudza hurumende kuti masangano anoita nezvekodzero dzevanhu kuitwa kwesarudzo pachena pamwe nezveutongi hwejekerere ndiwo ari kufungirwa nehurumende kuti anoita nezvematongero enyika asi masangano aya achiita basa ravo zviri pamutemo
isu sesangano renango tanga tirimo mumeeting tichipawo nhunha semasangano akazvimirira kwekubetsera munyaya dzemadevelopment kana dzebudiriro isu tinoshanda basa guru rekuva mawatchdog kana ziso remacommunities nenharaunda tichitarisa kuti kodzero dzevanhu dziri kucherechedzwa nezvimwe zvakaita sekuitwa kwakanaka kwemaelections zviri kufambiswa zvakanaka nehurumende kana taita izvi hatidi kunongedzwa kana kupomegwa mhosva yekupindira mune zvematongerwo enyika nokuti tinenge tichiita zvinhu zvegovernance saka tavaudza kuti vatipewo mukana wekuti tiite basa redu zvakanaka isu tichatevedzera mitemo yenyika
mukuru wemabasa masangano anorira kodzero dzevechidiki remaage zimbabwe vaonward chironda vati vatambira zvabuda mumusangano uyu achiti vachashanda nehurumende kuunza budiriro
inhaurirano yanga yakanaka nekuti even my ngo akwanisawo kutaura machallenges avanofesana nawo zvamuri kutaura izvi rwanga ruri runyero kupi rwekuti hurumende iri kuda kuvhara mango zvanhu zvinongoratidza kuti runyero kupiwo runenge ruchimboendawo kuhurumende about mamwe mango saka ndo nyaya dzanga dzichitaurirana kuti pa pere nyaya dzerunyero kuperu hurumende inoziva mango ainoshanda nawo vanga vachikurudzirawo kuti vasina kuregista varegiste vaitewo mamou nemagovernment departments akaita sana social warfare
musangano uyu wapindwa nanamudzviti vose vematunhu manomwe emasvingo pamwe nemapazi ehurumende akasiyana-siyana nevasori musangano uyu waitwa panguva iyo masangano akawanda ari kuchema-chema kuti hurumende iri kuda kuisa mitemo inoomesera mashandiro avo ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
China Sun Yifeng iri kuNorton iyo iri kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevashandi vayo inonzi yapiwa mwedzi mitatu yekuti inge yagadzirisa matambudziko ari kunetsa pakambani iyi pamwe nezvinyunyuto zvevashandi zvose izvo zvinotevera musangano waitwa nhasi mangwanani pakati pevakuru vekambani iyi nevamiriri vemasangano maviri makuru evashandi anoti reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU neZimbabwe Federation of Trade Unions ZFTU uye mutevedzeri wegurukota rezvevashandi nemabasa avalavhumo matuke pamwe neumiriri vesangano revashandi reEmployers Confederation of Zimbabwe MCOS wekuongorora zvenyunyuto zvakasimudzwa nevashandi uye kuti zvingagadziriswa sei vamwe vanonzi vapinda mumusangano uyu vanosanganisira vamiriri veNational Social Security Authority kana kuti NASA Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kuna vamatuke sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo uye vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira takundikanawo kunzwa divi rekambani iyi panyaya iyi asi munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti vakuru vekambani yeSun Yifeng vanenge varatidza kunzwisisa zvasungwa pamusangano uyu uye vanoti vamatuke havana kuwanda nemunwe asi kuti vabuda pachena kuti vanoda kuona zvinyunyuto zvevashandi zvichigadziriswa nekukasika vamoyo vanoti kana zvinyunyuto zvevashandi zvakasagadziriswa uye hurumende yakasatora matano anokodzera nekukasika ivo sesangano revashandi vachasvitsa nyaya iyi kusangano reInternational Labour Organization kana kuti ILO
chokwati kuti vatore ZCTU nevamwe maorganizations anobata nyaya dzevashandi kusanganisira mabazi ehurumende anoshanda ari pasi penasa manasa inspectors nadeputy minister vamatuke nemaofficers ake tange taenda kuNorton tange takokwa isisu tinomirira vashandi pange pane nyaya yevictimization kana tingati kushungurudzwa pange pane nyaya zvekare yekuti pavanogara mbeta mumwe chete unenge une vanhu vairi, room imwe chete ine vanhu vanosvika 16. Kuma toilets, ma toilets avo hapana kuti toilet yevanhu vechirume kana toilet yevanhu vechikadzi. Zvekare nepavanogeza hapana macompartments aripo, mudhadhadha wemashowers. Dzakatowanda nyaya dzange dzingotaurwa ikoko.
Saka zvii zvamasunga pamusoro pezvose zvamaona izvozvo?
Tati kambani inofanira kutoona kuti zvese zvinofanira kugadziriswa izvozvo pange pasina marambiro.
Saka iro gurukota vamatuke vati panyaya iyoyi?
Minista ndiye apedzisira kutaura kuti anoda kuti zvinhu zvese kusanganisa kuti vashandi ngavapiwe mapayslip, vashandi ngavatambire mari yavo pane nguva, nenyaya yekuti havana kuramba ivo vekambani kuti vashandi havasati vatambira kana mari yaJuni. Iyo zvino tiri muna July. Tamirira kuti tione kuti zvese izvi zvataona, zvataobserva, takazvitaura after 3 months, tiri kutarisira kuti zvinhu zvinogona kugadziriswa.
Matanho apa hamuchazotora kana kodzero dzevashandi dzakaramba dzichityorwa pakambani?
Kana maraisi evashandi asina kuremekedzwa, pane zvinoitwa pamutemo. Kana zvese izvozvo zvisina kutevedzerwa, hurumende yatadza. Zvakuti ureva kuti zvinhu zvakadaro ndizvo zvinopedzisira zvaenda ku ILO.
Vanga vari munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vari parunare muHarare nestudio 7. Tabatawo munyori mukuru wezftu vaKenias Chamyarira vanotiwo musangano uyu wabudirira chose, asi kana zvinyunyuto zvevashandi zvakasagadziriswa, vashandi vachaungana vachiratidzira vachitsigira vamwe vavo.
Musangano wataita wataenda kusani ifing vaakandemiri, ndingade kuti ini muzive pamwe chete neruzhinji rweZimbabwe kuti wafamba zvakanaka. Chaubuda pachena ndechekuti mapoka ose anga ariko aona zvishuwa kuti zvinhu zvakawanda zvoda kugadziriswa pasani yeifing. Saka paitwa kuti papiwe ultimatum ye 3 months kuti vagadzirise zvidya zvese zvisiri kufamba zvakanaka maererano neugaro hwevashandi pakambani iyi. Izvo zvatsinhirwa nemutevedzeri wegurukota revashandi.
Kwaivo vashandirwi vatambirawo sei nyaya iyoyi, vabvumirana nemi here?
Vashandirwi vepasani yeifeng vamwe vacho vanga vachibvumirana nazvo. Zvose zvekuti tiri national asset chichi hazvina kumbobuda, hazvina kuda kumboti zvitaurwe nezvazvo izvo. Chabuda pachena ndechekuti vanofanira kutevedzera mitemo yemunyika muno ine chekuita nekodzero dzevashandi sekunyorwa kwayakaitwa muLabor Relations Act, uye vanofanira kutevedzera mitemo yemaNEC eindastri yavo iyo yeceramic nebrick and clay. Zvinofanira kuti zvitevedzerwe nekuti mitemo iyo iripo, maNEC aripo, maunions anomirira vanhu ava aripo.
Saka zvii zvamazosunga mushure memusangano uyu?
Vashandirwi vepasani ifeng taona kuti naivo vafara zvikuru, vakwanisa kuti vaone kuti zvishuwa munyika muno matrade unions makuru akaita ZFTU, ZCTU achiri kumirira vanhu ende ane kodzero dzekumirira vanhu ende haasumbe, haavhunduke. Saka pachaitwa a properly constituted workers committee ichasupervisewa neZFTU neZCTU zvichionekwa kuti yaiswa in place.
Ko kana pasina zvaitwa mukati memwedzi mitatu iyoyi?
Mikati memwedzi mitatu yatataura kana zvisina kunge zvagadziriswa, ZFTU neZCTU dzaane kodzero yekunoungana pakambani iyi nemamwe maworkers anobva kune mamwe maindastry, so that nyika inyatsoona aero igoonawo pasi rese rione kuti ndo zvatatarisana nazvo.
Vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions ZFTU vaKenias Chamyarira vari parunare muHarare nestudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sa sangano re United Nations Human Rights Council rabuda nechisungwa nhasi chekuti mauto emueritria abude mundono reTigray muEthiopia. Sangano iri riri kushushikanawo nekutyorwa kwekodzero dzevanhu mudunhu iri. Asi Eritrea yapikisa izvi pakuvhotwa kwaitwa nhasi. Vanhu vanosvika chikamu chimwe nechidimbu kubva muzana vabayiwa nhomba yeCovid-19 muKenya sekutaura kwebazi rezveutano munyika iyi. Vari kufambisa nyaya dzekubaya vanhu nhomba muKenya vanonzi vari kusangana nedambudziko rekuwana nhomba dzekubaya nguva dzose pamwe nekusazvipira kwevanhu vari munzvimbo dzine vanhu vakawandisa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kukurudzira hurumende kuti ibatsire vanhu vave kuda kunonga svosve nemuromo nekuda kwekurudziro yekuti vagare mudzimba nekuda kwekutyira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Gurukota runa nezveupfumi muzvinafundo Muturi Ncube vanoti hurumende ine mari inodarika mabhiriyoni mapfumbamwe nezviuru mazana mashanu kana kuti 9.8 billion parutivi kana kuti budget surplus zvakakonzerwa nekugona kwayo kushandisa mari zvine mwero. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kukurudzira hurumende kuti ishandise mari iyi kubatsira vanhu vemuZimbabwe vasiri kukwanisa kuenda kumabasa panguva iyo vamwe vemabhizimisi vave kukwidzawo mitengo yezvinhu muzvitoro uye vamwe vachiwedzera mari dzekubhadhara dzimba pamwedzi nedzekufambisa. Mukuru wesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vati vanhu vanoda rubatsiro.
Ndo pane nyaya yatinofanira kunge tichinyatsozvea, tichinyatsoisa misoro pamwe chete, kunyanya kubazi reTripartite Negotiating Forum, kuona kuti vanhu vangaitwe sei kunzi vasatambure sezvavari kuita iko zvino, nekuti kugara mudzimba zvakare kune nzara. Kune matambudziko ekuti vanhu vanenge vasina churuviri kunyanya neupfumi hwedu hwekuti 76% yemabasa ese ave mumusika wekungokiyakiya informal economy. Zvinochireva kuti kana vanhu vagara kumba havana cheruviri. Saka ipapo ndo patinofanira tichitarisa homwe yehurumende, ndo patinofanira kunge tichitarisa kana mari dziya dziri kungorasika-rasika inonzi muchirungu resource leakages dzegoridhe kana maminerals edu isi kunyatsopinda muhomwe yehurumende, ndo painenge yave kuda kuti nyatsokuonekwa kunzi yapinda muhomwe yehurumende.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanova nhengo yeZANU PF vanotiwo zvakakosha kuti hurumende iite muonero wetwiza panyaya iyi.
Tikada kutarisa zvedu hatingati mashort term measures, ndo zvive zvekuti vanhu vangambonzi ngavapiwe hupfu, wopiwa matemba nebinzi nesalt and mabasic groceries mahamba aya ekuti vanhu vakwanise kumbodya kurarama. Asi those are very short term measures and are not sustainable, uyezve hazvisimudzire upfumi hwenyika. Saka zvatiri kutarisira ndezvekuti mavaccination programs angave ari a bit more aggressive and mishonga ngaitotengwe is a higher priority. So far Zimbabwe iri kunzi ine 4 million ma vaccinations, which means kana achiita ma jab twice it means anokava vanhu 2 million. Saka still totally below a number yatiri kutargeta yekuti at least we should have 10 to 12 million Zimbabweans vaccinated to achieve community herd immunity.
Vaenderera mberi vachitiwo
as a short term measure tingangoti dai pakwanisa kuti engine zvakaita sana NASA aya, NASA yafanira kunge ichi increase ma payouts ainoita pamwedzi aya aya. Zvinoreva izvo kuti safety net ngai upgradewe.
Munyori mukuru werimwe sangano revanorarama nekuzviitira mabasa emaoko reZimbabwe Chamber of Informal Economy vaWisborne Malaya vanoti nhengo dzesangano ravo dzinoda rubatsiro.
Saka pane zvino hapana chirongwa chiri pachena chakaparurwa chiri kubatsira vanhu kuti vakwanise kuwana aidha zvokudya kunze kwevamwewo vanenge vangokwanisawo kungobatsirawo vachipawo vanhu chikafu nenzvimbo dzakasiyana siyana. Nyangwe isusuwo seorganization takaonawo padiki patakaonawo tikakwanisawo kupa vanhu vanosvika about 460.
Mabhanga anokweretesa mari nyika dzepasi rino akaita seworld bank neimf anoti upfumi wenyika dzepasi rino huri kukanganiswa zvakanyanya nekuda kwechirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Mirizhonga iri kuenderera mberi nhasi muSouth Africa, zvikuru matunhu eKwaZulu-Natal neGauteng, umo matumirwa mauto mapurisa achiti vanhu vafa mumhirizhonga iyi kusvika pari zvino vava makumi mana nevashanu. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Matunhu maswera muine mhirizhonga nhasi, vanhu vachitema motokari, kupisa matai, kupwanya zvitoro, vanhu vachitora zvinhu pamwe nekushungurudza vabva kure. Nepamusana pemhirizhonga iyi, hurumende yaisa mauto munzvimbo idzi kuti abatsire mapurisa ayo ari kuratidza kuti ari kutadza kumisa mhirizhonga iyi. Kusvika pari zvino mapurisa anoti pane vanhu makumi mana nevashanu vafa mumhirizhonga iyi, uye vanhu vanodarika mazana mashanu vasungwa vachipomerwa mhosva yekutyora mitemo yenyika. Mhirizhonga iyi inoitika panguva iyo dare repamusoro muSouth Africa reConstitutional Court rapedza kunzwa chikumbiro chavaZuma chekuti riise padivi kana kurasa mutongo wemhosva yavari kupikira kwemwedzi gumi nemishanu kujeri reEscott mudunhu reKwaZulu-Natal. Gweta ravaZuma vaDali Mpofu vanoti ivo navaZuma havana daka nekuongororwa kuri kuitwa nyaya yehuori, asi kutyorwa kwekodzero dzavaZuma sezvo vasiri kupiwa mikana uri mubindiro remitemo wekuti vatongwe zvinovagutsa. Masangano anomirira kodzero dzavanhu muSouth Africa ari kuyambira mhuri dzinobva kunze kwenyika yeSouth Africa, kunyanya zvizvarwa zveZimbabwe, kuti zvingwarire mhirizhonga iri iri kuitika munyika iyi, uyewo zvisatyora mitemo panguva iyi sezvo zvisinga chimiro chakanaka kunyika yazvo. Izvi zvinotevera mavhidhiyo ari kubuda ane vekuZimbabwe vari mumhirizhonga iyi, vamwe vachitora zvinhu muzvitoro. Sachigaro weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vayambira kuti izvi hazvipe chimiro chakanaka kuzvizvarwa zvenyika yeZimbabwe.
SaZimbabwe Exiles Forum chatachingokumbira ndochokuti izvi zvimire zvikuru kuvanhu vanobva kune dzimwe nyika, nokuti zvinogona kushandi siwa kukonzera bongozozo rinoonangana navanhu vanobva kune dzimwe nyika kana kuti zvizvagwa zvekuZimbabwe.
VaShumba vati mhuri yeZimbabwe inofanira kuziva kuti muSouth Africa yakauya kuzotsvaga raramo.
MuSouth Africa takauya kuti tigwe nyaya dzokurarama tichichengeta mhuri zviri pamutemo. Saka uko zvino tichiri kugwisa kuti mapepa eZimbabwe exemption permit adzosewe kana kuti vanhu vapiwe mamakore zvinosvodesa zvisingamboiti. Saka hatitarisiri hunhu hwakadaro kuvanhu vedu. Zvino zvisingaiti zvachose zvinogona kutiparamurira rimwe dambudziko rakaomarara, nokuti kana vanhu vachigwisana seizvezvi tinogona kubatanidzigwa. Saka munhu ngaangofunga oga asina kuita zvinhu zvisina nomusoro wese seizvozvo.
VaShelton Chiyangwa veZimbabwe Migrant Support Network vashorawo chiitiko ichi.
Tinonzwa kushushikana kukuru uye kunyara zvakanyanya nokuda kwemavhidhiyo zvatanga tichiona achisekuleta muma Facebook nemumaWhatsApp kuburikidza nezvizvarwa zvenyika yeZimbabwe izvo zvanga zvaokonekwa vachiluta mumashopusi zvanga zvichiitika mazuva apfuura. Yambiro yangu kuzvizvarwa zveZimbabwe ndezvekuti ngatisiyanei nemaitiro akadaro, tirambe takanangana nedonzvo redu ratakainga kuno kunyika yeSouth Africa kuzoshandira mhuri dzedu.
VaZuma vakapinda munhoroondo yeSouth Africa yekuva munhu wekutanga kukandwa mujeri kubva pautungamiri weSouth Africa kubva akawana nyika iyi kuzvitonga. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Muchirongwa cheThe Connection naACM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Kubaiwa nhomba kwevanhu kuri kuenderera mberi munzvimbo dzakasiyana-siyana, vamwe vachiti vari kukwanisa kubayiwa asi vamwe vachiti vari kutadza kubayiwa nhomba mushure mekuswera vari mumitsetse yakareba. Hurumende yaudza masangano akazvimirira oga mumasvingo kuti haina chinangwa chekuvhara masangano aya, asi kuti inoda kugadzirisa ukama hwayo nemasangano aya. Imwe kambani ya machaina inonzi yapiwa mwezi mitatu yekuti inge ya gadzirisa matambudziko arikunetsa pa kambani iyi. Tabva tasvika kumagomo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.